Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo ziki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroi. VaCaleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, not around 8:15, ndaikoko. Ndakasvika ndakatosvika ndatambirwa nemapurisa ndavabvunza kuti yatanga here process. Svikanza apinda mukati mudi munzwe. Ndapinda mukati mune two ladies. Svikanza ya isu sister kangogara. Hakuna mapepa. Svikanza tiri kuita sera around 10. Ndadzokera.
VaCletus Ogieri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine hatisati baba tinoverengera zvabhozi kuti yaona chokuti tinozozvakana magwana chai tinoverengera zvivo.
Vazingone vati chirongwa chekunyoresa kuvhota hachina kushambadzirwa zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nekio voter education yacho, registration education yacho yavaita iyo inofanira kutoitwa zvitori serious kupfuura zvavaita. Bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba. Bhozi vaisvika pamba pane vana nababa vari kutengesa namai vari kutengesa kana vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi chechikangwe uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakiriniki yechikangwe. Zeki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa Mashonaland West ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland West Austin Lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwezeki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa cheBVR. Dunhu reMashonaland West rakapihwa michina yechizvino zvino yekunyoresa kuvhota inosvika mazana matatu nemakumi maviri kuti vanonyoresa nzvimbo dzekariba nehurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Arthur Chigoriwa.